vamwe vari kutiwo kubva kwakaita vamugabe kwakabvisa rima muutongi kwenyika kukaunza jekerere utengo nejekerere uye chiripo ndechekuti vakwane vana vanhu vadiki vane makore mashoma vari kufaisa zvematongerwo enyika toona nekunyoreswa kwaita musarudzo zvinongoratidzawo kuti tava neimwe ndima yeutongi hwenyika and vanhu vanenge vari kufarira farira kuti vange vachiparticipatawo mumatongerwo enyika.
Hazvinawo here kutaridza kuti nemamiriro akaita nyika yekuti hakuna mabasa vechidiki havana zvekuita, hazvisiri izvo zvimwe zvezviri kuvasunda here kuti vaonewo sekunge zvematongerwo enyika ringangovewo basa ravangatowanewo?
Zvingangodaro hazvo, asi mune imwe nzira zvinongoratidza kuti vanhu vanotarisira vanhu vanoita zvepolitics sevanhu vasiri serious, nokuti kana deno vanhu vanga vachinyatsoona kuti kugadziridza nyika yaparadzwa zvinoda munhu anogona basa vaide vasina kuwanda. Asi zvingangoratidzawo kuti isusu hatikoshesi kumatongerwo enoita nyika, nokuti kana basa racho rakagozha handikungoti pane munhu angari mhanyira. Saka vanhu vanongofunga tinongogara muparliamendi tinongotumaira ndichiridza makwiriri ndiri momomo kana kuti mukanzuro ndichingowana maallowance mangu. Saka mune dzimwe nzira zvinhu zvakashata kuti vanhu vasatora neudzamu kutongwa kunoitwa nyika.